vaTrump vakaisanya avo kucourt of appeals kwavaichallenja hamuna tiii dzakadaitwa kumamakotsi ekuzasu vachitaura kuti ivo semutungamiri wenyika panguva yavari kunzi vakapomerwa mhosva vanga vasingafanirwi kuve vachitongwa sematongerwo avati kuona vachiitwa kumatara akasiyana siyana. Saka dare recourt of appeals iri rabvumiranawo mamwe makotsi achitaura kuti nayo vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa nenyaya dzavo especially idzo dzokuti vaida kuinsaita vanhu kuti vapandukira hurumende vasingarecognize maresults emaelection. Saka izvi zvinoreva kuti pane zvino vaTrump vanofanira kumira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.
Saka kana takatarisa mberi uku chii choitika apa pamusoro penyaya iyi?
Nyaya iyi vaTrump vachiri nemukana wokuti vakwanise kuti nyaya yavo inzwike neUS Supreme Court rinova iro ridare repamusorosoro. Iro dare iro rakataurawo kana takaudza navo nemanegetition ndiyo iyo cost of appeals. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kuva vachimira nemhosva dzavo. Asi dare iri reUS Supreme Court akataura kuti aiwa vaTrump havafanira kuva vachimira nenyaya idzi. Zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dzavari kutongwa iko zvino dzinobatsanidzwa. Isi tinoziva kuti kuUS Supreme Court uko majaji akawanda aripo iko zvino majaji akaiswawo zvekare panguva yavaTrump. Saka vanhu vanofungidzira kuti kuda maybe ikasvika ikoko kuvaTrump vanogova vane chance yokuti kuda maybe nyaya dzavo dzinogova dzichidikera ikoko. But zvonhu zvatichangomirira kuti tione kuti nyaya iyi ichava ichienderere kuUS Supreme Court.
Kana ikaenda kuUS Supreme Court, Supreme Court ikabvumirana nedare iri ratonga nhasi, chii chinoitika ipapo?
Yakabvumirana nedare ratonga nhasi zvinoreva kuti vaTrump vakuchema kukuve vachimira nenyaya dzavo dzava kupomerwa iko zvino, nokuti iko zvino matare akawanda kuti aiwa vaTrump zvakaitika muna January pavakapanguva pavakawana pavakatingiwa pamaneshoni zvinhu zvavakuvaka vachingira nazvo vachianza to. Saka zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dziri kumatare edzimhosva vanofanira kukumbira nadzo. But chatikuona ndechekuti panga pane time frame yanga iripo yekuti nyaya dzavaTrump dzive dzichitongwa dzichipera before maelections anext year, nokuramba kuchinonoka kuri kuitwa kutongwa kwenyaya dzavo. Tinoona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichingodrega dzichidrega. Saka projection iripo ndeyekuti zvinogona kuva zvisingazokwanisiki kuti nyaya dzavaTrump dzive dzichiva dzichipera before maelections anext year, zvinova zvichikanganisawo zvekare mamiriro avo ekupinda kumaelection.
Saka dare reSupreme Court rine simba rokuramba zvatongwa nematare kumatunhu.
Dare kuti ndo yazingati dare rimwe rinogadzira mutemo muno muAmerica. Saka kana uri mutemo wobhodzi, chiri kuitika ndechekuti pari kushandiswawo mutemo wakara uripo wakadzikwa uri mumuconstitution kutiinterpretawo uchinzi vaTrump vanoga kumira nemhosva dzavo, nokuti vanopindawo mukategori yevanhu vanonzi vakapandukira hurumende nevachiinsaita kuti varesults asa vachirecognizwa. Saka interpretation iyoyo yeconstitution iyoyo ndiyo iri kushandiswa zvekare nematare ari kuona vaTrump vachinzi vanokwanisa kumira nenyaya idzi. Endee tinovimba kuti tozvashandisa zvekare US Appeals Court interpretation iyoyo. Saka nyaya yakazvinda kuti US Supreme Court inokwanisa kuchiinterpretawo mutemo uita neimwe nzira yainoonawo kuti ndozvinofaawo zvichireva bumbiro romutemo. Saka zvakainterpretwawo zvichinzi aiwa vaTrump havakwalifai kuva vaiwo vevanhu vanonzi vanokwanisa kubatwa nemutemo uyu, then ndo watu vemutemo uyo watodzikwa neUS Supreme Court and vaTrump havafanira kuva vachitongwa nenyaya. But US Supreme Court ikawirira nawo neinterpretation uyo iri kuita makotsi ari kuzasuku, zvinoreva kuti iwowo ndiwo mutemo and vaTrump vanofanira kuva vachimirawo nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.